Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 8 2025 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimparks inoti mvuu gumi nepfumbamwe dzakafa mwedzi wapera uye iri kuferefeta kuti dzakafa nechikonzero chei. Nhasi tine hurukuro namzvare Justina Mukoko nezvekurudziro yevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vakashaya vaJimmy Carter yekuti vaburitswe muhutapwa mushure mekunge vapambwa muna 2008. Vatalend Rusere vari kunzi vakapesvedzera mhirizhonga kuMozambique vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimparks nezuro yakaburitsa mashoko ekuti pane mvuu gumi nepfumbamwe dzakafa kuSapi Safari nechirundu uye yatanga kuongorora chakakonzera kuti dzife. Mvuu dzave kuchengetedzwa nekuda kwekuti dzave kutyirwa kuti dzinogona kutsakatika pasi rose. Ko, chii chiri kupawo kuti mhuka dzife muZimbabwe sezvo kuchivero kwakafawo hove nezvipembere. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
Zviri kuratidza kuti pane dambudziko rakakura rekukanganiswa kwemvura madhamu edu nekuda kwepollution. Handizivi kuti iri kubva kupi pollution iyoyo muarea dzakafa mvuu, asi zviri kuratidza kuti seZimbabwe tatova nedambudziko guru rekuti mawater bodies edu haasiri kuchengetedzwa zvakanaka. Zvinokwanisa kunga iri mining kana chii zviri kukonzeresa kuti poison yakaita sana cyanide kana mercury zvimwe zvinhu zvinokwanisa futi kukanganisa mawater bodies zvouraya aquatic life yedu.
Tichitarisa nyaya dzekuchera zvinhu zvakaita segoridhe nezvimwe, ndivanani chaizvo vari kushandisa mishonga inogona kunge ichikuvadza mhuka i?
Pane vemuno atinoti makorokoza aya vanongochera vachimhanya vachienda havasi pasi kwemutemo zvavanoita. Vazhinji vacho vanoshandisa mercury. Tochiuya kumachina, asi kana tichiti machina tinofanira kuziva zvekare kuti vari kushanda nehama dzedu zvikuru sei. Vakuru vakuru vanenge vari muhumende ndo vanenge vari atingati masilent partners, vana muzvina bhizimusi vasingazikanwi mazita avo. MaChina havaremekedzi mutemo, havaremekedzi environment, havaremekedzi vagari venharaunda. Havana chavanoremekedza munyika muno, chavo kutora mineral yavari kutsvaka kuenda kwavanoenda.
Ko veema havasi kukwanisa here kugadzirisa dambudziko iri?
Veema vakutadzawo kuita basa ravo nekuti mining muZimbabwe ibhizinesi raani vakuru vakuru vezvematongerwo enyika. Vakuru vakuru vesecurity sector vanenge vari imomo, saka vanofanira kunge vachimisa zvinhu zvakadaro vanongoudzwa kunzi dzokera kumashure. Apa panapa pane chimbambaira panopisa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare muHarare. Asi muzinda weChina muZimbabwe unogara uchiramba kuti makambani enyika iyi haatedzere mitemo yenyika. Dare Ramaja Street muHarare ranyima sachigaro wesangano reSouthern African Human Rights Lawyers vaTalent Rusere mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya dzavari kupomerwa dzinosanganisira yekuchikora mutemo wekupinda nekubuda munyika pamwe nekunzi vakakonzera mhirizhonga kuMozambique nemuSadak nemashoko nemifananidzo yavanonzi vakatenderedza padande mutande vachiti sarudzo dzenyika iyi hadzina kufambiswa zvakanaka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi Ishane Sumatova ati anobvumirana nemuono wevachuchusi wekuti varusere vanogona kutiza nyaya yavo isati yatongwa kana vakaburitswa mutirongo nekuti vakatombobuda munyika vachishandisa nzira dzisingabvumirwe uye vasina magwaro ekufambisa. Atiwo dariraona zvisingakodzeri kuti vabhadhare mari yechibatiso nekuti hapana pekuzovatsvaga kana vakatadza kuuya kudare sezvo vasina nzvimbo kana musha wavanogara muZimbabwe. Varusere vakasungwa musi wa 23 zvita gore rapera mushure mekudzingwa kuBotswana uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri asi ivo vakaudza dare kuti vakaita zvekupambwa nekushungurudzwa ndokuzoendeswa kumatikitivha eCriminal Investigations Department wave usiku. Varusere vanonzi vakatenderedza maWhatsApp audio nemavideo vachikurudzira vanhu vekuMozambique nemuSadik kuti vasatambire kukunda kwebato reFrelimo musarudzo dzakaitwa kuMozambique muna zvita gore rapera. Vachuchusi vanoti izvi ndizvo zvakakonzera mhirizhonga yauraisa vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi manomwe kusvika pari zvino. Varusere vari kuramba nyaya iyi vachiti dai zvavakaita yaive mhosva vangadai vakasungwa kuSouth Africa pavakataura mashoko aya pane penyuro yeSABC. Mune imwewo nyaya mudare iri mutongi anyima vaTimothy Chiminya avo vanozviti mambo munhu mutapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yekuzvidza mutungamiri wenyika nekugadza madzishe zviri kunze kwemutemo weTraditional Leaders Act. Mutongi ati vachiminya vakabvisa Ishe Seke vaStanley Chimanikire vakagadza vamasimba Rubatika zviri kunze kwemutemo uye vati izvi zvave kukonzera kusagadzikana munzvimbo iyi sezvo Ishe chaivo vachimanikire vave kutadza kuita basa ravo. Gweta ravachiminya vaGift Mutisi vati dare rati kana vachiminya vakasunungurwa vanogona kukonzeresa mhirizhonga zvekare.
Saka nokuda kwaizvozvo kuri kunzi nokuda kwouri zvakaitirwa madzishe saka nevanhu vari pasi pemadzishe ivavo vanenge vasina kugadzikana.
Kubvira muna kukadzi kusvika muna gumiguru gore rapfuura vachiminya vari kupomerwa mhosva yekubvisa madzishe nekugadza mamwe zviri kunze kwemutemo kumatunhu emasvingo neMidlands uye vachuchusi vanotyira kuti vanogona kuramba vachiita izvi kana vakabhadhara mari yechibatiso. VaFrancis Makai avo vanoshanda navachiminya vachibva kugokwe mudunhu reMidlands vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachiremekedza mutemo havana kufara nemutongo wapihwa nedare.
Hatina kubatika zvakanaka pakuti dheu yarangwa chinzi vachakonzeresa murovha kwachiseke kwacho timutapa vasivo vakakonzeresa.
VaMutisi vati vachanzwa kubva kuna vachiminya kuti vopikisa mutongo uyu here kudare repamusoro reHigh Court. Varusere navachiminya vanzi vadzoke kudare musi wa 22 ndira kuti vazoziviswa zuva ravachatongwa. Mune monyaya mutongi wedare reHigh Court vaPisrai Kwenda vambomira kutura mutongo pachikumbiro chana muzvina bhizimisi vaMike Chimombe nava Moses Mpofu chekuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yekushandisa magwaro emanyepo kuti vapiwe basa rinokosha mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviru zvemadhora ekuAmerica kuti vatenge mbudzi pasi pechirongwa chePresidential Goat Scheme. Vaviri ava vakaudza dare kuti vakazvipira kubvisa madhora zviru zvishanu pamunhu kuchengetesa mapasipot namabharani wedare pamwe nekupa dzimba nemapurazi avo sechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba asi vachuchusi vari kupikisa chikumbiro chavo. Vaviri ava vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramagistrate uye vakakwira kuHigh Court vachiti pane zvashanduka kubvira pakaitwa mutongo wedare ramagistrate. Vachimombe navamupofu vakasungwa muna chikumi gore rapera necommission inoona nezvekudzivirirwa kweuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vateereri, hechino ichiziviso chakakosha. tave ukwanisa kukupa inau zedu pa VOA Shona WhatsApp channel uye nepa Facebook mazuwa ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motraga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Muno kwaniswa kuenda pa Facebook page yedu, patuno kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana ineva mwena uze Studio 7, zinotema zisina divira zakarere kera. Vanorarama neusope varikurudzira hurumende kuti ivawanise zvikwanisiro zvakaita semishonga kugadzirisa dambudziko rechirwere chegomarara icho chiri kuuraya vakawanda vavo. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vane usope vanoti denda iri riri kuvapedza sezo risingarapiki muzvipatara zvemunyika izvo zvisina mishina yekubata chirwere ichi chisati chakomba. Mozare Ignas Gurune vane usope vanoti chirwere ichi chiri kuuraya vane usope vakawanda.
Saka tombotarisira kuti pakaitwa budget ra 2025 takambokumbira kuti dai pawanikwawo allocation inoinda kuvanhu vane albinism kuti kwanise kuwanigwa mishini yekuti tigokwanisa kuongororwa kenza isati yanyanya kuindisa tiwanewo medication yekuti tikwanise kurapiwawo kenza muno munyika medu nokuti yatiparadza zvisingaiti.
Amai Vimbai Manyara vekwasadza kuchivhu vanoti mishonga yemafuta yekudzivirira chirwere ichi inodhura uye vakawanda wavo vanotambura.
125 million riri kukosta $22 to $25, of which isusu tinoda kana mabhodhoro 3 kana mabhodhoro 4 pamwedzi, saka zvinotigoshera.
Vanotungamirira mabasa musangano reZimbabwe Albinos Association vakuda kwashe masvinyange vanoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevanhu vane usope zvinoshayika nekuda kwechirwere chegomarara.
Tinoramba tichikurudzira hurumende yedu tide yaita decentralize this cancer treatment facility kuma provincial hospitals ose so that whoever feels he needs to be tested anokwanisa kuwana that help in time to save life.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Kudzanai Masinire vane chipatara chavo cheMasinire Medical Center mumasvingo vanoti dambudziko rechirwere chegomarara rinosvika pazvikamu 10 kubva muzana kuvanhu vane usope muAfrica. VaMasinire vakurudzira veutano kuti
ichokwadi vanhu vane zvinowanikwa nokudzidzisa varwere vealbinism kukireta awarenessi nokudzidzisa population vanhu vese zvavo vemunyika nokudzidzisa varapi zvakakosha kuti vanhu vane albinism vabatsirwe kuchengetedza ganda ravo nokuvapa mishonga atoti masunscreen ayaya.
Dr. Masinire vati chirwere ichi chinowanza kukurira vane usope vane makore ari pakati pemakumi matatu nemakumi mana. Vaenderera mberi vachikurudzira kuti zvipatara zvose zvikuru zvematunhu enyika zviise vana chiremba nanamukoti vane unyanzvi nezvechirwere ichi.
Vanoita vana chiremba vakasangana atoti multidisciplinary teams vana mukoti vanodzidzisa nezveawareness, vana chiremba vanonzi madermatologist, vana chiremba vanonzi masurgeons vanogona kuzooperator kenza, vana chiremba vanonzi maoncologists vanenge vachizobatsira vaya vanenge vadiagnose vane kenza, vaya vanobatsirawo even nokutaura vepsychology neinei kuda.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi reutano munyika sezvo mutauriri waro vaDonald Mchiri vati vari pazororo. Vakati taura nemumwe wavo amai Jocelyn Chimonyo avo vakati tiise mubvunzo patsambambozha iyo yavasina kupindura panguva yekuenda pamhepo. Gwaro rakabudiswa pakaverengwa vanhu munyika muna 2022 Repopulation and Housing Census rakati vanhu vane usope vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe ane makumi mana nemanomwe 1747. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. European Union nasi yashoropodza mashoko evakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ekuramba kubuda pachena kuti havasi kuzoshandisa mauto here kuti vatore dunhu rinozvitonga asi riri pasi peDenmark reGreenland. Ichiti mashoko asina nematuro ose, ichitenda kuti nyika dziri mugungano iri dzinomanikidzwa kudzivirira chitsuwa ichi kana vaTrump vakapinda nechisimba. Mapurisa emuJohannesburg, South Africa, nasi ati vanhu vashanu vasungwa pamba pevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa, vaNelson Mandela, nemhosva yekuwanikwa vaine motokari yakabiwa pachishandiswa pfuti nekuvewo nepfuti isina kunyoreswa. Imba iyi yapindwa nemapurisa zvichitevera kurumwa nzeve kwakaitwa nekambani inotevera dzimotokari dzinenge dzabiwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tine hurukuro nava takazvidza chigodora ava vakaberekerwa kuZumba vakazodzidza pamurewa mission nemuHarare, mushure mezvo vachizoenda kuBulawayo uko vakadzidzira course yeengineering. Vakazomboshandawo muZimbabwe vachizosimuka vachienda kuBritain uko vave kugara pari zvino. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuuya kuBritain ndakauya nokuda kwokuti mudzimai wangu akawana mukana wekudzidza kuva mukoti kuno, saka tikasita hamungagari nzvimbo dzakasiyana. Ndo pandakadarika mhiri ndikauya kuno tichiteera mudzimai andange ndaroora.
Mave ikoko zvii zvamuri kubata vachigodora?
Chokutanga ndechekutongoti handina kuzouya ndichinoita engineering iko zvine zvindavanoti masocial workers, vanhu vanotaura nevanhu nekubatsira vanhu kuti vararame zvakanaka mumatunhu. Ndobasa randinobhadharirwa zuva nezuva, asi nepadivi apo ndinoitawo zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana sekuti ndava nechano yangu yekutiwo ndinotaura nhau ndichikapa zvimwe zvakasiyana siyana inonzi Champions Network TV. ITV yandiri kuti ramangwana rayo ichatova TV of choice, asi iko zvinezvi zvatiri kungoita ndezvekungotiwo tinopota tichisanhau dzinenge dzichibuda munzvimbo dzakasiyana siyana pachannel pedu, ende uye tinotiwo kana kuine zviri kuitika tinozviisa pachannel pedu. Ndinopa muenzaniso wekuti pana madhiraivha airatidzira kumabhodha eZambia, takaita mukana wokuvabatsirawo vachiuya vachitaura zvinhunha dzavo. Zvinova zvakazonzwikawo nehurumende yeZambia iye zvinezviva pachinzvambo chekuti vaakutaurira. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatinoita paChampions Network TV.
Saka pari zvino muri kutefenyura muchiwanikwa papi nevanoda kunge vachikuteererai kana kukuonai?
Iko zvinezvi tiri paYouTube, vanhu vakangoti Champions Network TV. Hatisatanya nokuredu, vanotiteerera vaakusvika zviuru gumi, asi tiri kutarisira kuti panopera gore rino tinenge taane vanotiteerera vanogona kusvika kuzviuru makumi maviri achidari.
Mune vatori venhau vamakapinzawo mabasa here?
Tine vaviri vari kuZimbabwe iko zvinezvi vanopota vachiita news vachitumira todzisa pamasaisai ipapapo. Asi nekufamba kwenguva mashandiro atoda kuti tiite ndeyekuti tinenge tiine macorrespondents munzvimbo dzakasiyana siyana, so that patinoita kuita news item yedu tinenge tingouyisa zvabva kumatunhu akasiyana siyana uye dzakabva kunyika dzakasiyana siyana.
Mune zvamuri kuita here zvekubatsirawo kusimudzira kungava kunharaunda kwamakabva kuZumba kana iko kuUnited Kingdom kwamuri?
Ndiri kushanda ane chikoro chekudzidzisa mabasa chemechanics ari kuMhondoro. Ndekuti ini although ndirivo kwamurehwa ndakazovakawo musha kuMhondoro kwamubayiro, saka aripo anonzi veTanaka Industrial Training Center. Vana vanenge vari ipapo ndiri kubatsirana navo. Chandiri kuita ndechekuti chekutanga gurupu rega rega repaTanaka Industrial Training Center ndiri kuvatumira vanhu vanovadzidzisa kufambiswa kwezvemari, kuitira kuti pavanopedza kuvava maqualified mechanics whatever, vasangofunga kuti kuenda kubasa ndo yega vanogona kutotanga, uda kutanga mhindu dzavo vachiziva kuti mari dzinofambiswa sei.
Mune nguwa ya kadi matanga chirongwa ichi, uye muruku ushanda neva na wakawanda shokadi?
Na wadakato zisandewe grupu la darika iyo. Asinda shanda ne mrizi weta naka industrial training center ndofu nganda ne makore mawiri. Uye itumwishi njandiri involved in ilipo inwenzi MVPV, which is Men of Valor, Purpose and Vision. Unova urongwa ukuda kuwa kamo nurume kutitiwe kutitino mbondi munurume chiko. Tingamu tura se kutu adzokele pachimimbo chake semurume.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBritain vatakazvida chigodora vari parunare kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezverufu rwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter. Mutumbi wavakata uri mudare reCongress muWashington DC umo uri kuonekana nevanhu. Vakata munhu aigara achitaura nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Muna 2008 akashora zvikuru nyaya dzekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu. Vakanyanya kutaura nezvenyaya yamuzvare Justina Mukoko, avo vakapambwa mugore iri. Muzvare Mukoko vaitungamira sangano reZimbabwe Peace Project. Tavabata kuti tinzwe pfungwa dzavo nezvemashoko avakata ekukurudzira United Nations kuti ipindire pakupambwa kwavo.
Pandakabuda ndichinzwa vanhu vakabatikana nenyaya iyoyi zvinosanganisira vaJimmy Carter, ndakanzwa kudzamirwa kuti munhu asingandizive anzwa kurwadziwa nekurwadziwa kwandakaita inini. Saka kwandiri munhu ano akaratidza utungamiri zvisinei nekuti tanga takapatsanurwa nezviuru zvemabaira akatipedu, asi vakaita kuti nyaya iyi izivikane kumusorosoro zvanga zvisingakwanisi kuitwa nemhuri yangu kana dzimushamwari dzangu dzepedyo.
Mungati mashoko akadaro angadai akabatsira here kuti musazoitwe kafira mberi zvanga zvaakuitwa vamwe mazuva iyayo pamanga mapambwa apa?
Inini nanhasi ndinofunga kuti kutaurwa kwakaitwa nyaya yangu nezvinhanho zvayakasvipa zvakaita kuti ndichengetedzwe. Vanhu vanga vakutya kuti vakazenge vatora mweya wangu zvanga zvichifarira mumaoko avo.
Tichitarisawo idzo nyaya dzekurwira kodzero dzevanhu, mungati dziri nyore here tichitarisa zvamakasanganawo nazvo muupenyu?
Haisi nyore, blessing. Zvikuru sei ukatarisa basa racho, ibasa rinofanira kunge richiremekedzwa. Asi zvinozoitika ndezvekuti ibasa rinoita kuti usangane nezvakawanda zvinogona kukanganisa upenyu hwako sezvandakasangana nazvo.
Chii chinoita kuti muite chidokwa dokwa chekuti murambe muchienderera mberi nebasa rakadai?
Inini ndakarwirwa upenyu hwangu ndikadai ndisipo, saka ndofunga ndine chichambi chekuti ndirambiwo ndichiuritsa mashoko ane chekuita nekushungurudzwa kunoitwa vamwe.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Justina Mukoko vachitaura vari parunare muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mbega zvamunofunga.
Muri yeStudio 7 vateereri nevashamariri vacho muri sei? ndofunga muri wadi kumativi mana enyika kwemuruku ndatimbotaurawo zvangu panapa nezvikoro zvauda kuvhurwa izvi ndaindiri kuona hanzi zvikoro zvichivhurwa pando pari kutanga inonzi heritage based learning yevana ukatarisa vakuru vemuhurumende vanotanga zvinhu izvi vambonyori zvinhu izvi nana zimiseki zvese zvavanongointrodusa ivo vana vavo vari kunyora bvunzo dzekambridge yevaka abolisha kana kuti yevaka misa kuti takutanga zimiseki asi ndoiri kunyore vana vavo nokuti vanoenda zvikoro zvinodhura zvinoizwa iyo cambridge yevakarambidza iyo isu vedu vana vachingofonyorwa hazvishandi zvinoizwa nehurumende yetiinai
studio 7 makadiko isu tiri panhau yekumozambiki mozambiki chapo ari kutarisira kunzi achatonga muzino pa15 January. Mubvunzo wangu ndewekuti anotonga ani iye chapo akaruza kana constitutional court yacho haina chayakabudisa chinogeza maoko akachena kuti titi dare rakatonga zvakanaka. Pekutanga vakataura kuti chapo awina ne70%, Venancio ane 20%. Odzokororazve vataura kuti chapo ane 65%, Venancio ane 24%. Saka chokwadi chacho ndechipi? Ende nyika dzimwe dzingatambira here zvinhu zvakapusa kudai? Ndizviri kutonyatsa kuoneka kuti hapana chokwadi chiripo. Saka zviri kutoratidza kana dai mavhoti akadaro akatambirwa, vatongoraisa vanhu mahara. Hapana. Ende zviri kutoratidza kuti justice hakuna, nekuti chiro kana mudare chaimo zvatinoziva, nyika ichiri kutongwa chaizvo chaizvo mudare. Ukapinda iwo kuti ndabirwa $20, unoiziva here mari yavabirwa? Ndabirwa $20, ma$5 ega ega. Ozozvizve mangwani, aiwa ndabirwa $15, 10 ne$5. Saka zvaakuchitaura kuti hapana chokwadi. Saka mavhoti aya dai dzanga dziri nyika dzaitonga nemutemo, mavhoti aya aifanira kuraswa wanhu wodzokera pafresh election.
Pastudio 7 mazera sei hamadi vateereri navashamarari. Nyika yezimbabwe ka yatongovaiwo ruyorwo rwamapfumo rwokuti varombo kuvarombo, nokuti ivava vakuru ivava vari kungoramba vachidzorerwa pamabasa ka pamapenjeni ivava vatove nemari dzavo, vana vadiki chaivo chaivo vari kukwangwaya, ende vari kufaitira kuti vanhu ivavo vana vadiki ka vabude munyika vatize, kuzoshaya anovarwisa nenyaya yekuti havasi kuda kubva mupawa. Vana vadiki chaivo chaivo kavari kuma45 vatafa vasina kana zvavanenge vamboita pamabasa. Zimbabwe ka Zimbabwe ngaione zvokuita, vanhu ngatichangamuke varume, Zimbabwe yedu yaipa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7. Kana muchida kuti mupewo pfungwa dzenyu, tumirai mashoko enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Apa munokwanisa kutiudzawo zvamunenge muchifunga pane zvinenge zvichiitika, asi tinokurudzira kuti musatumire mashoko ekunyomba uye mongotiwo gaga kuti vakawanda vakwanisewo kupa pfungwa dzavo. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvematambudziko ari kusangana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda kuSouth Africa zviine magwaro eZimbabwe Exemption Permits. Vamwe vanoti mamwe mabhanga anga achimboramba kuti vakwanise kutora mari dzavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 919 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Mave kukwanisawo kunzwa nhau dzedu pawhatsapp. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimpax inoti mvuu gumi nepfumbamwe dzakafa mwedzi wapera uye yave kuferefeta kuti chii chakakonzera kuti dzife. Vatalend Rusere avo vari kunzi vakapesvedzera mhirizhonga kuMozambique vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naNtungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle ku-Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuzibandlela 2025. Igama nguNtungamiri Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olubona ngezendle luthi kufe imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu.
Vayathela kokuhamba kona manje esingathi bakundana inwe lesihuza bakabiza izinkona so izinto zomuntu ezinjalo yizo ziyafethwa kakhulu ngamanje.
Abahlali elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle Garikayi koBulawayo bathi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi amanengi angene ezindlini abhidlize impahla.
Kunjalo nje umdaka ukukhona kunenge okuhluphayo ihlanyelo. Ihlanyelo nje ngoba bade sisuka endlaleni lesiviyo le abantu abalawo lokuhlanyelisa ngitsho.
Abalimi bakhala ngokuswela ihlanyelo ngesikhathi izulu lisina kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olwezimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili 19 eChirundu. Uhlangothi lolu kaluvezanga izizathu zokufa kwemvubu lezi esaphi safari kumbiko oluwethule enkundleni yokuxhumana eX. Umqondisi wohlangothi lolo umnumzana Fulton Mankwanya ucele isikhatshana sokuthi ahlolisise udaba lolo ukwenzela ukuba abikele uzulu okuqondileyo. Kule nyanga ezimbili kwafa obhejane inhlanzi lezinye inyamazana elekchivero duzane ledolobho leHarare okubikwa kwabulawa ngamanzi angcolileyo.
The Voice of America, VOA.
Ezinye izakhamizi elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle Garikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi kumaviki edluleyo sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla lokudla njalo ziswele indawo zokuhlala. Izindlu lezi zibikwa zakhiwa ngomnyaka ka-2012 kungalungisiswanga kuhle indlela yokususa amanzi la nge-drainage njalo le yimvama nxa izulu lisina. Ikhansili ibikwa yathi izadiliza izindlu ezilitshumi lasikhombisa kulindawo ukwenzela ukulungisa lolu hlupho kodwa ayisenelisanga ngenxa yokusilela kwemali yokuhlawula labo abazazibhidliza. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Ndlovu ongumgcini sihlalo wabahlali beCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Good
ipayi alilo lithi elikhulu kakhulu. So uzathola ukuthi lapho kuthiwa khona amanzi ayangena ngezindlini. Kuyalo kubangelwa ukuthi ezinye izindlu bona yiba bayakha kuzo, bayakhela lapho okuhamba khona amanzi. Esingathi baqondana inxele sihutha bafake izindlu khonapho. So izindlu zomuntu ezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanzi. Council yona iyazama ngamandla ukuthi abantu labana baphume. Ayithinki ngendlela abahlalisana ngayo bona yikho kubenza ukuthi bebe le problem. I-council ngaleso sikhathi engiyona yayivele ingekho befakana khonapho. So bathethe i-council iyazama ngamandla ukuthi bakhiphe kwenzela ukuthi amazwi lana ahambe. I think i-council le-government iyazama ukuthi bakhiphe. Manje abantu kungasebehlezi ukuphuma kwabo kakulula kunzima.
Kodwa kwezinye indawo-ke uhlupho lolu lunjani?
Okunye sekubangelwa yikuthi la ma-drainage ethu senza ukuthi izulu ngavele imivini singanaka kakhulu. Sokuhle kugcwala amanzi sehle etutume siyangena ezindlini zabantu. Kuyatholakala ngoba le zulu leli futhi libuye abantu bonke bangacabanga ukuthi liyabuya izulu eliningi kakhulu ngoba kakade kuthisa kwezulu le. So kwesinye isikhathi liyabajuma abantu bangaphidheyanga. Kodwa-ke ikakhulu abantu abahlaselwayo yibo nabo ababehlalele uma endaweni ezingavunyelwayo ukuthi befake izindlu zabo khonapho.
Abantu bathola yini amanzi okusebenzisa akhongozelwayo? Njalo kuba njani kusimo lesi sama-sewage?
Nxa izulu sina kanje abantu sibili baya ngathi bayaphumula ngoba uhlupho lwamanzi kakhulu lapha kobulawayo not e-Country Park. Hhayi bethu luluningi kakhulu amanzi abengasikho emadimu. Then ukuhlalisa kwezulu hhayi ngenkulumo sezihlukulwa kwabantu ezivoraneni sokukalutshwala ngenxa yokuthi amanzi bayakhongozela bayawathola sibili. Kodwa hhayi kuba ngcono i-council layo izama sibile lapha nalapho amanzi abengasikho kodwa izama ukumiramira. Then uhlupho esilalo lwamasuwa hayi luningi kwesinye isikhathi anti amanzi angabuya alafanele maningi ayatutuma ethini ethingena la ayibakhala kilinti yakhona ngamasuka njengathi thinati njengama-resident bayaripota kithi thina lesihambe sekukhansile ikhansile ayihambise khona ngathi kuma-technocrat. Uhlupho lwamasuka sibili ngabe kuyayenzeka sibili angazi i-government kumbe ngangenela ukuthi dingenamaprivate angetala nama-local authorities ngoba ungathi ama-local authorities sebesehluleka udaba lokuthi banqobe amasuka.
Umnumzana Michael Ndlovu ngomgcini sihlalo wabahlali beCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Kulabalimi abathi iyasilela inhlanyelo yomumbu lamanye amabele ngesikhathi izulu lisina kuhle kwezinye izigaba. Abalimi abakhulumele Studio 7 eCholocho eLupane eNyamendlovu kwanda laseBinga bathi bebelethemba lokuthi lonyaka bazalima amabele amanengi kodwa kukhanya kusehlula ngenxa yokusilela kwenhlanyelo. Kwezinye indawo bathi inhlanyelo iyatholakala kodwa iviza imali ephezulu. Abayithola kuhulumende phansi kohlelo le-Presidential Input Scheme labo bathi itholakala nzima. Sixoxe lomnumzana Thembelani Moyo, umlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane eMathebelele North.
Isizini ka-24-25 iqalise ngendlela edanisayo kakhulu. Isimo somkhathi izulu likhanya liyaklayela. Ngikhuluma nje abalimi baqalisile ukulima, baqale izulu lapha kithi linemhlaka 1 January. Okutshengisa ukuthi abantu abaningi akabi leviki beqalisile ukulima. Ye kuyalinywa sibili, hhayi umdaka ukhona wala amalanga kumele ukuthi abantu bedonse gadalala. Kodwa-ke hhayi kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo. Inhlanyelo nje ngoba de sisuka endlaleni le esikiyo le abantu abala lokuhlanyelisa ngitsho. Kukhona okuzinhlanyelo lokho esikunikwayo okungama-2 kg kwamabele. Yikho esesidanela kikho.
Ye siyakuzwa kakhulu baba Moyo. Singathi-ke kuyini okunye?
Okunye njalo khona okokudonsisa emasimini lapha, hayi inkomo zisacakile. So abantu abaningi bebetshaye la amagodi entwasa ugajombo
yikho lapha abantu asebesilela khona nje kwamalanga la ukuthi nxa umkhathi ungawo lokhu usenza njengalokhu esikubona amalanga la izulu ngani liyavuza enxa yemhlawumbe kungathembisa ukuthi abantu bazaphuma endlaleni le khona kodwa ke ngikhuluma kunje inkotha izifuyo akukabi lokudla kwezifuyo izifuyo zicakile cakile abantu basebenza nje zihlala egangeni badinga izifuyo kagadalala so siyakhuleka ukuthi ngayizulu leli liyana kulomnyaka izifuyo ziningi zifile kakhulu labantu badonse nzima umnyaka ka-2024 lo sikhalela ukuthi 2025 abe umnyaka ongxenye ozaba ngcono.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane enyakatho yemaNdebeleni. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseLupane. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Busani Vundla ukansila kaWard 6 eCholocho.
Esihlangabezana lakho kakulezabelweni zethu emasimini. Sihlangabezana lokuba careless kwabazali abahlule ukubamba izifuyo in time. Kathesi ungananzelela izulu liyana kuhle emasimini. Kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokuthi sikhangelele izivuno inkomo sezingena amahlanga sebiyekela inkomo before isikhathi sokuyekela emasimini singekafiki. Njengoba kathesi kuqala umnyaka isiJanuary now. Then from January, February, March, izikolo mabevala abantwana kumbe April. Esiyavulela izikolo zisiyavula isecond term. Abadala vele abasakwanisa ukulondoloza inkomo ukuthi ziphume emasimini. Yikho kusuka kube umqoko okusihluphayo kakhulu kakhulu.
Singathi kuhlupa kanganani kono kukansela?
Kuthola ukuthi omunye uyabele izivuno esikhulu esiphakemeyo ukuthi engawondla abantu bakhe phose umnyaka wonke. Ukudla kuphelele emasimini, ukudla kwabe kungekawomi, umumbu yabo ungawomi, engavuni, usevuna le nkomo, ngapho uyavuna, ngapho uyanina inkomo. So yikho kukhona kakhulu. Bese sithi labaphathi bethu bomdabu, bayehluleka futhi lakho ukulondoloza ukuthungamela izakhamizi ngendlela eyiyona. Silabo baphathi bomdabu, abalisa, ama-chiefs, ozebhuku, bayehluleka ukukontrola abantu. Lami nginje ngomunye owathi komunye umnyaka sike savuna sile nkomo emasimini. Akunjeke ukuthi nxa uyabe usuvuna kule nkomo kusese lokuthula ingona bakho sokungaseke ukuthula. So yikho esikukhangelele ukuthi mhlawumbe enceke lika wathi 6 kwelika mathuphula our chief senator ukuthi ngabe bayasihlonipha sibili. Behloniphe induna yami, induna yethu sonke ukuze nxa iphakamisa amazwi ikhuza. Ikhuze ikwazi ukuthi ikhuza abantwana abalalelayo. Bathi abantu bayehluleka khona lokhu ukuthi bekhuze bekhuzeke. Bayehluleka futhi lokulalelwa zebhuku ukuthi hayi bazali inkomo kaziphume emasimini aso sikhathi samasimu lesinkomo ziye emadlelweni. Bona amadlelo ababe sephakathi. Kodwa lo nyaka ngendlela ukuthi izulu liphuzile ukubuye ngilethemba lokuthi mephe encenye kuzaba ngcono sibili kakhulu. Indlala yona kade singasayikhangelelanga nje kwani izulu selinile kangaka. Lakade sinje lokho eliqhubeka lesina.
Umnumzana Busani Vundla ngukansila kaWard 6 eCholocho. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ibutho laseMelika namuhla lihlasele amalwecatsha eHouthi kwele Yemen, lampo elibhidlize khona indawo eziningi. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu asebebaleke emizini yabo empumalanga yakwele DRC ngenxa yokulwisana phakathi kweqembu labahlamukele M23. Lebutho likahulumende. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezi patelane le Melika, osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli waleli lizwe, umnumzana Donald Trump. Namuhla ucele inkantolo ye Supreme Court ukuthi ivimbe ukugwetshwa kwakhe ngolwesihlanu phezu kwecala lokuhlawula isivalamlomo omunye owesifazana abikwa wayalaye emacansini phambilini kokhetho luka 2021. UTrump wafunyanwa ele cala ngumthethwandaba wedolobho leNew York unyakenye, kodwa umahluli wakuveza sobala ukuthi kasoze amvalele ejele. Umthethwandaba weSupreme Court wona ulaye abatshutshisi namuhla ukuthi babe sebetshilo kusasa ukuthi bathini ngesicelo sikaTrump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele landela okwenzakala eMelika njalo eyingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Isizathu umnumzana uTrump engafuna ukuthi angene esihlalweni segwetshiwe kuwukuthi isigwebo silithunzi, singumthwalo kusithunzi sakho ebuntwini bakho endleleni okhangelwa ngakhona. Ngakho-ke kafuna ukuthi kufike umhla ka-20 athema phambi kwabantu, abantu babone umuntu owagwetshelwa amacala athile, icala elithile. Kuqakathekile kuye lokho njengosopolitiki, njengomongameli, ukuthi afike laphana engumuntu ohlanzekileyo ongelacala ebantwini la kancane, ngoba nxa esegwetshiwe kuyabe kulethunzilo yalele likhulu eliyabe lokhu lisithi phela lo me phambi kwenu ngumuntu osowagwetshwayo ngamacala anje. Uyakuzwisisa ke lokho, kafuna ukuthi kulimaze ukungena kwakhe esihlalweni.
I-Supreme Court ubona iphatha udaba lolu olwesihlanu lungakafiki yini, njalo ubona iluphatha njani?
Lanxa ingajwalanga ukuphangisa kakhulu ukwethula izinqumo iSupreme Court yeMelika, isengaluphangisela lolu daba ngokuqakatheka kwalo, kanti ke futhi isengaluyekela ludlule ingenzanga lutho. Akukacaci kahle ukuthi izabona ngayiphi indlela, izamisa ngayiphi indlela, kodwa amathuba makhulu ngokulinganayo ukuthi isengaluthatha masinyane ithi hayi isigwebo kasethulwe ngemva kokuba esengenile esihlalweni, kumbe ibeke nje eceleni ngokuzithulela, kumbe ikhulume ithi yona hayi kaqhubekele phambili. Ngakho-ke sazabona khona lapho sekusenzeka ukuthi iya ngapha kumbe iya ngapha, akucacanga okwamanje.
Engena nje embusweni mhlaka 20 kuyona le inyanga uTrump, kuyini okungakhangelelwa nguzulu weMelika lamazwe omhlaba nje jikelele kumbuso wakhe?
Ukungena esihlalweni kwamongameli uTrump kuzaguqula indlela eziningi iMelika esebenza ngakhona, phakathi eMelika emhlabeni wonke jikelele. Njalo sesambona ethinta iGreenland, ethinta iPanama, ethinta iCanada, ethinta iChina, kutsho khona ukuthi kwezangaphandle kwezobudlelwane labanye amazwe kuzaba lenguquko ezinkulu kakhulu. Amanye amazwe azasele egcekeni engelamngane ajwayele ukuba lobungane leMelika, amanye-ke enjengabo-Israyeli azathola umngane oqinileyo kakhulu. KwabaseRussia le-Ukraine kusengenzeka ukuthi kuyisebenzele iRussia nxa esengenile uTrump, kodwa kakuthembisi engakangeni ngoba ungumuntu ongacacanga ekusebenzeni kwakho, usengaya ngapha engapha, angathi ukhonela ngapha buyaye ngapha. Ngaphakathi eMelika sizabonelwisa kakhulu ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni, sizabona gijimisa kakhulu ukukhetha amajaji lawa akhangela izinto ngendlela le Democratic Party engakhangeli ngakhona. Sizabona egijimisa ezomnotho, sizabona njalo efaka imithelo le okuthiwa ngamatharifu ebudlelwane lamanye amazwe. Indlela azasebenza ngayo vele izathinta wonke amazwe ngendlela enkulu kakhulu, ngendlela angazange athintwa ngayo eminyakeni leyo ngu-4 edlulileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulandela okwenzakala eMelika, njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo.
Lin kanjani balaleli bomsakazo we Studio 7 sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e VOA Ndebele ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho ama videos imifanekiso lokunye ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups e VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu ulakho njalo ukudinga i VOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilink ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo mnumzana Thembelihle Ndlovu yena olenkampani elungisa impompi zamanzi asetshenziswa ezindlini lezokuthwala ingcekeza yabantu ukwakha izindlu leminye imisebenzi etshiyeneyo. Nangwe xoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ngirani company plumbing eyami plumbing and electrical ngaseDurban.
Yes, ngathi inkampani le ibizokuthwa kwini?
Uma uyicheka kwi-internet ulihle and electrical plumbing maintenance.
Ye, lenzani khonapho kwinkampani?
Siyenza ukwakha i-buildings xa phansi, ukwakha plumbing no-gas. Siyasayina ne-certificate uma kuthi umuntu ofuna ukudayisa umuzi, ama-COC siya-offer.
Nxa kusenza umsebenzi wona lowo we-plumbing lowo, kambe singathi wawuqala phansi kumbe kulomuntu wakufundisayo, waqala njani khonokho?
Ukufunda engakwenza lapha ngafundiswa omunye umuntu ngisebenza as assistant. Ngokubekezela kwaye ukuthinini kuba nzima vele uma ufunda umsebenzi phansi komunye umuntu okubhadala imali encane. Kwangiphusha ukuthi ngize ngibe nesifiso sokuthi ake ngenze into eyami kodwa ngiqale ngithole ulwazi. Uma ngithole ulwazi bese ngizohamba ngiyofunda-ke ngithole iy'ncwadi ey'phelele ezingivumela ukuthi ngikwazi ukusebenza.
Ye, wasuqala nini inkampani yakho le?
Inkampani ukuyivula ngiyirejiste last year, which means mangaphazami laphana uJanuwari. But-ke mina vele ukusebenza ngaqala ukuba kwi-industry 2014 ngile ngaqala khona ukuthi ngibe show ukuthi sengizimela ngingedwa. Ngiplana ukuvula inkampani, i-certificate zami zaba approved ngo-2023.
Singathi kuyasebenzeka yini Baba Ndlovu?
Kuyasebenzeka Dube khona, akukho lula kodwa uma uyindoda kufanele uqine ngoba vele ayikho into ezalula ekuthinini usebenza ngabantu. Kufuneka uthembeke, kufuneka ube sure futhi into oyenzayo ukuthi izokwenza ukuthi omunye umuntu akwazi ukuqhubeka anikeze omunye umuntu ulwazi lwakho nangendlela osebenza ngayo ngabantu.
Kodwa kuyaphileka yini kubhizinisi yaleyo? Kuyaphisa inzuzo?
Inzuzo iba khona Dube. Into engayi-understanda kakhulu ku-construction umsebenzi ongapheli, umsebenzi ohleli u-130. Ngikhumbula ngalesikhathi se-COVID kwaba nento yokuthi shutdown, lockdown, kwavalelwa abantu. Mina ngaze ngavalelwa, ngaba ne-permit yokusebenza all over the country, ngasebenza futhi ngakwazi ukuphila. So isifiso engaba nazo ukuthi abafowethu uma bekhona abanye abafisa ukuthi bathole umsebenzi o-right. U-construction work kunzima vele ukusebenza ku-construction because omunye umuntu usuka kuthathe ezumuntu ongafundanga kodwa umsebenzi ohleli u-most wanted.
Sizokuthola elungisa lamagiza lokunye, akusitshela ngamapitshana okunye kwini?
Into engizoyichaza kabanzi, amagiza maintenance, indlu siyamaintaina, pipe leaks, block drain, leak detector, i-plumbing yonke nje maintenance, ama-toilet installation, bathroom installation, giza installation, giza repairs, toilet repairs, into esizenzayo kakhulu lapho kwi-company. Noma ungena kwikhasi lethu uyakwazi ukuyithola kwi-Facebook, ikhona futhi uma ungangena phansi uka Thembelihle Ndlovu uyamthola ku-Facebook ubuse ubona yonke into oyifisayo lapha ayethola ikhona.
Ya, abafisa ukuthi bakuxhume ungathi bangakuthola ngaphi?
Ngitholakala ku-073-951-3333.
Ku-WhatsApp
ikhona leyo namba.
Uyiphinde.
073-951-3333. Ngiphinde futhi ngithi mina ne-cross country we do. Siyahamba sokuya ukuvumelana ne-client. Ikhodi ye-South Africa +27. Bese uthi number oyifonelayo 073-951-3333 uzothola uThembelihle wakaNdlovu.
Yes, uzonjalo Ndlovu kuthiwa uyafundisa abantu khonokho ke okhuluma ngakho into zeplumbing lento zifanayo. Akusitele ngamapitshana ngakhonokho. Uwenza njani khonokho?
Sengifundise abantu abaningi. Ngesifiso engifisa ukuthi umuntu onesifiso sokuthi athole ulwazi naye azimele kusasa, azithole sephilisa umndeni wakhe naye futhi eziphilisa. ngiyakwazi ukufaka esikolweni ufunde ubeke imali yakho ubusuya ke ufuna ke isitifiketi ke usunolwazi.
Umnumzana Thembelihle Ndlovu isizalwane seZimbabwe esile bhizimusi kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Cape Town khona le kwele South Africa. Soku isikhathi sokuzwa impono yenu lina balaleli bethu be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Salibonani, salibonani Studio 7. Umlevo okhulumayo kolo session. Hey, mina ngikhathazekile manje. Yazi umnanga kwavela engena from one azange ngamthanda lo muntu. Angimthandi. Kala sithunzi sokuba ngo president. Lo muntu izandla zakhe zingcolile emathepheleleni. Endi ube buya maye lokho esithi uyenza i-development emashonaleni. How can you be a president ofuna ukudevelop one side ungadevelop yonke indawo then expect ukuthi uzoba i-good leader? Esh, I wish isikhathi sake masiphela bemfakeje ngisi sifiso sami phela ukuthi abotshwe.
Hayi, sanibona Studio 7, sanibona Studio 7. Hayi, philani, siyabonga. Sibonga nje ngenkulumo yabantu abathi bona usibangiliza urongo ukuba sokungazathi sokuyiligasi yasekuzapho. We have to blame ukuthi e-Africa why kwaba lo lokuze i-Ian Khama ngaphansi kayise uSeretse Khama. Why kwaba lo John Senior Kenyatta ubuye uJomo Kenyatta. Why kwabuya kwaba lo Kabila Senior, kwaba lo Kabila omncane, kwaba lo George Bush Elder, kwaba nama Junior George Bush. It doesn't mean anything though, can. As though umuntu eyimember that particular party, it doesn't destroy anything. Akulanto ukuthi lokho kuyabe sokuyiligasi yangakithi. No, ma ungamthandi umuntu ungamthandi vele ma ungangenanga epartini leyo. Just do aside with that. All right, usibangilizwe because indlela yakhe ongene ngayo useproducile kuyabonakala. From now izaphu lokho ya repeatwayo. We have got a junior councillor and nabantu ababekhontestela uMP ubonakele impela kunamandla. Phambili masibangilizwe phambili. Thank you. Siyabonga Nkomo. Qhubeka.
Studio 7, Studio 7, njani? Hayi, Studio 7, mpela lelo liqinisa, mpela lo babo bekakhulumede abantwana besiNdebeleni bangafundiswa ngamashona kanjani. Kanti kufuna ukubulawa luphulimi, kufuna ukubulawa isiNdebele kanjani. Kungathathwa mpela umuntu ongazi isiNdebele ehambe efundisa esiNdebeleni. Kuyabe kuthini? Angithi kuyabe kuphezulu kwesomething ukuthi kumele kubulawa lolu limi. Umuntu esiNdebeleni akafundise esiNdebeleni, weshoneni akafundise esishoneni, wesikhalangeni ngakujala akafundise isikhalanga. Kanti liwayo ngathi kufuna ukubulawa ezinye izilimi kukhuliswe isishona.
Studio 7, Studio 7 omuhle. Njani donke basakazi, siyalithanda, sithanda, sibonga le ndaba zenu elisethulela zona imihla ngemihla. Hawu, sizwe laphana sithanda ukuthi uhamba njani. Hayi, sibonga lezulu elihle elinayo lapha ematopo. Hayi, izulu liyazinela lakho, konke kuhamba kuhle. Siyabonga.
Njani laphela khona liyaphila ni unyaka omusha kini lonke ngelithandathanda edaluka moveni ngwenya awe.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo nge-WhatsApp. Ku-Life Talk lamhlanje sixoxa ngokulungiswa kwamaphepha ohlobo lweZimbabwe Exemption Permits ngohulumende wakwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olweZimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phosi yamachumi amabili eChirundu. Ezinye izakhamizi elokishini leCowdrey Park esigabeni sehlalani kuhle eGarikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla. kulabalimi abanengi abakhala ngenhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kuhle endaweni zelizwe ezinengi. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk walivalelisayo ngontungamili Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.